nyaya dzezvevano rarama nehurema vanga vachiti havasi kunyatso kuwana rubatsiro rwakakwana nguva ino yelockdown. But regai ndingotaura ndichiti ndofunga tave nemakore maviri now, tave nedepartment rinotarisa zvinokodzerwa kunzi zviveko kuvanhu vanorarama nehurema, uye kutarisa zvinonetsa zvavanosangana nazvo riri muministry yepublic service, labor and social welfare. Takatoisa director ipapo. Director uyu anonzi Dr. Peter ndiye aita kuti bazi iroro nezvarinoita zvionekare muZimbabwe zvakanyanyisa.
Zvirongwa zvipi zvavanoita zvinobatsira vakaremara?
Mwedzi nemwedzi vanenge vaine maprograms avanenge vainawo avanenge vachiita vachidzidzisa vanhu, vatove nemaTV programs zvakare avanoita kuti vanhu vazive kodzero dzavo sevanhu vanorarama nehurema, uye kuti vazive maprograms anoitwa nehurumende anoenderana nekusimudzira upenyu hwavo. Vanoshanda zvakare vakabatana neofisi yaHonorable Malinga, vanove special advisor kuna His Excellency the President panyaya dzevanhu vanorarama nehurema.
Ko, panguva ino yelockdown rubatsiro rupi ruri kuwana ivo vakaremara?
Panguva yelockdown vanhu vese vakaafektwa nekurasikirwa neraramo vakaiswa pachirongwa chataiti COVID-19 response to loss of income. Takakwanisa kuregista vanhu vanosvika 310,000. Bazi redu iroro rinoona nezvevanorarama nehurema raisevenza pamwe chete nedepartment resocial development kuregista vanhu vakasiyana siyana. Ndinonyatsoziva ini kuti kune vakawanda vanorarama nehurema vakaregistwa pachirongwa ichocho. But pamusoro peizvozvo, iro Department Redisability Affairs rinotungamirirwa naDr. Peter rine mari dzarinadzo dzarinoshambadza kuti vaya vanorarama nehurema vanoda kuita small projects zveincome generation vanofanira kuuya kuti vakwanise kupiwa mari idzodzo vachitanga small projects iyayo. Ndinoziva zvangu kuti panguva yelockdown zvanga zvichinetsa kuti vanhu vatange maprojects asiri maprojects anoitirwa pamba, but maprojects ekubuda mumastreets anga achitinesei. But since kwave nekusununguka kwekuti vanhu vanogona kuita zvinhu zvavanonotengesa kunzeo, ndinotokurudzirawo neni kuti dai vakwanisa kuti vaende kumahofisi edu esocial development anowanikwa nyika yese kuti vakwanise kunyoresa kuti vapiwe mari idzodzo zvekuti vabatsirike.
Ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuitawo sebazi zvekubatsira vanorarama nehurema?
Kune zvimwe zvaunofanira kuziva Jonga nekuti Zimbabwe izive. Takapedza izvozvi kuita inonzi disability policy tikatoiendesa kukabineti ikaapruviwa. Saka tangomirira kuti ilonchwe. Document rinotaridza maprograms ose anofanira kuitwa kuti vanhu vanorarama nehurema varerukirwe neupenyu munyika yeZimbabwe. Ndodazve kuti vanhu vazive kuti iyo security noise amendment bill redu ranga riri kucabinet committee on legislation. Ndinovimba kuti ratopfuura kucommittee iyoyo nhasi, zvichireva kuti vhiki rinouya tava kuripinza kucabinet rovaraida kuparlament. Tiri kugadzirisa kuti act yedu inotarisa zvevanorarama nehurema, mutemo wedu uenderane neconstitution yeZimbabwe, kuitira kuti Zimbabwe government ichisungirwa zvakakwana kuti itarise kodzero neupenyu hwevanhu vanorarama nehurema.